tirikuwa tambira ne mururu ne mirizo ne chikwengu kuwa uchirira ne kuwa omberera. Nokuti vana vari kudzoka kumba kwavo. Nokuti ZANU PF ndiro bato. Idei ranga riri gomo. Tingatoriti ndiro nyanga mountains muZimbabwe. Ndiro bato romunhu wose zvake wemunyika yeZimbabwe. Nokuti parakarwira usununguko ne kodzero yokuvhota harina kurwira vanhu vanosapota ZANU PF chete aiwa. Rakarwira munhu wese wemuZimbabwe. Naizvozvo vangambowana zvavo nguva yekutandara vachitamba mahumbwe vari kwavanenge vari, asi kana nguva yakwana tinovaona vachidzoka kumba. Tinotarisira zvekare kuti ruzhinji neruzhinji rucharamba ruchiuya kuma rural areas kumisha uku. Ruzhinji rwuri kutambirwa nemaDCC edu, hatikwanisi kuzvitaura hedu nokuti vazhinji vacho vari kuzviita munguva ino yelockdown vachidzoka kumba. Ava ndevamwe vakuru vabva mubazi renational executive remdc alliance nemdct yavamonzora vachiuya bato reruzhinji rwemasi yeZimbabwe, ruzhinji rwemuZimbabwe.
Asi vanopikisa ava vari kuti vari kubuda mumapato avava vanenge vari kuenda kuZANU PF kuti vakwanise ivo kuzvisimudzira pache zvavo nemhuri dzavo. Kune chiriko here kuZANU PF chekuti vanhu vangada kuti vange vachibatana nebato renyu?
Vari kuona mabasa akanaka ari kuitwa nomutungamiri wenyika. Vari kukurudzira vamwe vavo zvakare kuti kuZANU PF chete ndiko koga kune donzo rokusimudzira nyika nebudiriro.
Vamwe vanopikisa vari kuti ivo vamugwadi ZANU PF yakasimbira pamuromo sepinjisi yakavimbisa zvinhu zvakawandisa musarudzo, asi iri kutatarika kuzadzikisa zvayakavimbisa. Mungatiudze kuti pane chiri kuitwa here neZANU PF?
Musangano wedu weZANU PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018, zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1, 2, 3, 4, 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi hwenyika, nhau dzekugadzirisa nyaya dzesimba remari yedu. Izvozvo hazvidi kuti nditsanangure nokuti munongozviona masimbiro akaita dhora redu tichienzaniswa neUS dollar tichifamba kudai. Zvunhu zvataifunga kuti zvinogona kutadza kuachivhika zvitagona kuzviita neutungamiri hwavamunangagwa. Takavimbisana nevana vemuZimbabwe kuti tichagadzirisa nhau dzomugwagwa kuti migwagwa yedu ienderane nemigwagwawo iri kumacompetitive countries kuti zvigokwanisa kukama kana kuunza mainternational investors vanouya nemari munyika kuti vagoita mainvestment mumaindastry yedu. Tiri kuona migwagwa yakafanana naHarare kusvika kuBelt Bridge ichigadzirwa nemari yomuno, nevashandi vomuno, nemaresources omuno. Zvinhu zvinokudzwa izvozvo. Takataura isu semusangano kuti tichagadzirisa nhau yefundo yedu kuti fundo yedu isangova fundo yokupa vana madegree, asi kuti gova fundo yokugadzirisa matambudziko ari munyika inonzi problem solving.
Zvii zvaitwa ipapa?
Ndokusaka tane maincubation hubs, mainnovation hubs kumauniversities, kumapolytechnics, kumateachers colleges. Uye zvekare tiri kutanga kugadzira zvinhu zvakaita semaface masks nemasanitizers munguva yatakasangana necovid-19. Takazvigadzira tichishanda nevana vari kumauniversities munyika yedu. Tazvigona izvozvo.
Ko, pakuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvozvo takazvigona tichibvisa mitemo yaikanganisa vanhu kuti vainjoye kodzero idzi dzinosanganisira kuva political party yaunoda, kuita zvaunoda munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tichikurudzira kuti haiwa ngatizviitei murunyararo kwete mumhirizhonga, ngatisaabvisa marights aya. Takataura isu kuti ngatibatanei senyika, kana tikapinda mumasimba tikaramba tiri mumasimba tichabatanidza vanhu kubudikidza nekukurudzira hurukuro senzira yekupedza gakava munyika. Tinayo Poland.
Asika vanopikisa vari kuti hurumende yavamunangagwa iri kutonga nedemo, ndokusaka iri kuramba ichitemerwa zvirango neAmerica, EU, Britain nedzimwe nyika. Zvopawo kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
ZANU PF haingakwanisi kutyora kodzero dzayakarwira. Tisu takadzidzisa vana vemuZimbabwe sehurumende, semusangano weZANU PF, kuti kune kodzero dzevanhu. Naizvozvo kodzero idzodzo ndo dzatakagarira kuchengetedza. Tonga
umwe no umwe ongoita zvaanoda pamadiro ajo jinaiwa.